Simplex Music.
Simplex. Kumsoriko. Baba Ningi. Dari nganzira yakaribisa.
Sango.
Wapinda maniso watigairisa.
Sango.
Sango rini rimari nezvinomidza. Kuenda umbangu kudzuka ukurumuka.
Sango.
Wapedza siringaringa here. Cheka nyika kukoshiwa mande. Pwere zosunzumira mande. Mutenga mbiri yachauya here. Wapedza siringaringa here. Cheka nyika kukoshiwa mande. Pwere zosunzumira bande. Mutenga mbiri yachauya here.
Pwerezo sunzumira bande. Mudega mbiri anjangu ya hiri.